vamwana vataura nestudio 7 vati vanetseka kusvika kumabasa kwavo sezvo mapurisa achishanda nevechiuto anga akaisa maroadblock mumigwagwa yose inopinda mudhorobha achidzorera vanhu vakawanda kudzimba mumwe mugari uyu angozvidoma nezita rekuti sisa uyo anogara mumusha wecaudry park achitengesa mune chimwe chitoro chinotengesa zvekudya ati azokwanisa kusvika kubasa kwake asi zvange zvichinetsa
kuti tiye kubasa nhasi kwakune malaini mapurisa chose chamapasi kana wange usina pasi wakachitodzokera kumba kuti tisvike kubasa then kuti tadzokera neimanje hatitozivi kuti todzokera sei kuza nhasi
mumwe zvemugari uyo angozvidoma nezita rekuti amai dhuve ati ashamisika nekuona mapurisa nemasoja vachidzinga vanhu mudhorobha zvisinei nekuti mitemo yelockdown yakati zvitoro nemamwe mabhizimisi zvinogona kuvhura kusvika panguva dza3 masikati
tiri kuona mapurisa achidzinga vanhu mutauni mumashops vachiti budai budai muinde kumba hatisi kuziva kuti ichiri kefyu because vanhu vakanzi vanofanirwa kuvhara na3 kana kuti chachi chiri kuitika hatichazivi
mumazuva mashomo apfuura dare repamusoro rehigh court rakapa mutongo wekuti mapurisa haana mvumo yekubvunza vanhu magwaro ekufambisa kana kuvarambidza kufamba mushure mekunge rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobheshava vakwira kudare nechikumbiro chechimbi chimbi chekuti mapurisa asaite izvi vashava vati vanoshushikana zvikuru nekusatevedzera mutemo kuri kuitwa nemapurisa
pane mutongo wakabva kudare guru rehigh court unotaura kuti mapurisa haana kodzero yekuvhunza vanhu vari kuzvifambirwa zvitupa havana kodzero yekuvhunza vanhu vari kuenda kumabasa matsamba ekuti tione kuti unoshandirani uri kubvepi wakanangepi zvose izvozvo mapurisa atadza kuteerera chisungo chakapuwa nedare guru rehigh court mapurisa ataridza pamwe chete nemasoja kuti havaremekedzi matare emuno munyika tinoti ndo kunonzi kukudubura bumbiro remutemo nechisimba zvaitwa nemapurisa
pave nemazuva akawanda mapurisa nevechiuto vachirambidza veruzhinji kupinda mumadhorobha munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika uye vakawanda vanoti izvi zvine chekuita nekuedza kudzivirira kuratidzira kwakarongwa kuitwa mangwana hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike asi mukuru wemapurisa vagodwin matanga vakaudza studio 7 nezuro kuti kuratidzira kuri kuda kuitwa mangwana hakuzi pamutemo uye vanhu vasina mvumo yekupinda mumadhorobha vanofanirwa kugara kudzimba dzavo mune imwewo nyaya mukuru wenational aids council mudunhu rebulawayo amai sinatra nyati vaudza studio 7 kuti veruzhinji munyika havazi kutambira zvizere kuti chirwere checovid-19 chiriko uye vayambira kuti vanhu vanofanirwa kutevedzera zvinotaurwa nenyanzvi dzezveutano senzira yekuzvidzivirira pakubata chirwere ichi amai sinatra vataura izvi mushure mekupa rubatsiro rwezvinhu zvinoshandiswa mukudzivirira chirwere checovid-19 zvakaita semapersonal protective equipment nemasanitizer kukanzuro yebulawayo vati vaona zvakakosha kupa rubatsiro urwu sezvo vashandi vezveutano kunyanya vana mukoti varivo vari panjodzi yakakura yekubatwa nechirwere checovid-19
tiri kuti tisafe necovid sekufa kwakaita vanhu vakawanda neHIV nekuti vanhu vanga vachisingazive kuti mumwe noumwe anogona kutora chirwere cheHIV ndinoona vanhu vekubulawayo vazhinji tiri kufamba tisina mamaski vamwe tiri kufunga kuti maski ndinoitira mupurisa kuti ndirege kusungwa asi chikurudziro changu ndechekuti maski ndeyekuti iwe uzvidzivirire uyezve usatore hosha kwaunenge wafamba ikoko uende nayo kumba saka tichiti kana wasvika kumba wobvisa maski wogeza maoko wobvisa zvaunenge wapfeka kutaura kuti usadirire covid kumhuri yako
pachiitiko chimwe chete sangano reworld vision rapawo rubatsiro kukanzuro yeulawayo rwematangi emvura mishonga inoshandiswa pakuchenesa nzvimbo uyewo zvipfeko nezvimwe zvinhu zvinoshandiswa kudzivirira kubata chirwere ichi kune vanhu 11 vafa nechirwere checovid-19 kusvika pari zvino muguta reulawayo uye pari zvino guta iri ndiro rine uwandu hwakakura hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika mose ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi.